Ichokwadi chezvobva kwaitika mvura yemafashamu akati wandei aparadza mudzii vanhu mudzimba kuwadiko zvekuti makuseni vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro nemotokari dzanisa kukwanisa kusvika ikoko.
Chii chakonzera kuti mvura iyi inge ichiita mafashamaya kana kuungana kwatonzwa kuti yajenga zvakanyanya?
Kwayajenga kunosanganisa nemadhireneji yedu. Dhireneji sisitimu yedu iri puwa imwe yacho ndiyo zvinhu zvakonzeresa kuti mvura ijenge mudzimba dzevanhu.
Tiri kunzwawo kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yavo yakawanda pamusoro pedambudziko irori matanho apa amunozotorawo sekanzuro.
Ya, ichokwadi ichocho kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yakawanda nekuda kwedambudziko remafashama etika. Kati sekanzuro kwafambwa nemapurisa ezrp nevecivi protection unit vachidedzera kuti vaone vase kuti vanhu vaparadzirwa nemidziyo vakawanda zvakadini. Apa tarita nefiga yekuziva kuti vangani vaparadzirwa nemidziyo zvavo.
Saka kanzuro yenyu yatora here matanho yekuvhura migero inofanira kunge ichirasa mvura iyo iri kunzi yanga yavhara?
Yanga yatanga kubva kudhara kugadzira madhireneji iwawo, but inosangana nedambudziko rokuti hatina maet moving equipment akakwana. Hurumende yasiri pamari inokwana yedevolution fund yayo tikwanise kugadzira zvinhu zvakaita zvemabridge nemadhireneji.
Kanzuro yenyu vadhokotera iri kupomerwawo mhosva yekupa vanhu mastendi munzvimbo dzinenge madafana kana mawetlands. Izvi zvinozoita kuti kwakangoita mvura mvura inge ichijenga munzvimbo idzodzo. Munoti
nzvimbo yakadaro inzvimbo inonzi Garikai yanga yambovakwa nehurumende ichida kuti ine vanhu vangambokwanyirwa dzimba mukiremo murambasina. Saka vanhu vava vakazvipa dzimba vega chizvivakira kunzvimbo dzakasafanirwe. Nzvimbo dzekanzuro vamwe vakavakira makuva, vamwe vakavakira zvikoro. Saka ndodanhu vatinotora kuti dzimba dzakadaro idzodzodzo tipuhwe magwaro kubva kupwanya dzimba dzakadaro.
Munozowana kwekuendesa vanhu ivavo here kana makamapwanya mavagere izvozvo?
Ndo zvimwe zvatinyisa izvozvo, but nzvimbo dzavakavakira dzacho inzvimbo dzechikoro, dzimwe ndedzemakuva. Varise kanzuro tichizama nepatinogona kuti vatsabirepo kuenda.
Mune kanzuro iri kushandawo zvakadii munyaya dzekufambisa mabasa? Tichiona kuti makanzuro akawanda ari kuchema nenyaya dzekushayiwa mari.
Ichocho chinga kuti mari iri kushayika. Sekanzuro yedu mari haina, iri kutambudzikawo nekuda kwokuti vanhu vagari havasi kubhadhara mari yevachisevhi dzedu iyi hainyisika zvakanaka nenyaya kuti vazhinji vaenda kumabasa havasi kushanda netandwa yavanikwa mari igui yakaita sana zandi federbeka vazhinji veku vakadzimba mabasa yasara nanhashoma. Saka
matanho apa hamuri kutorawo yekuti munge muchirikavha mari dzenyu kana zvikwerete zvine vagari?
Pare zvino tiri kumbotaura nevabereki mawadzi edu, makanzera ari kuita musangano nemaresidenti vemawadzi mavo imomo kuti vakurudzire kuti vabhadhare mari. Tichivapawo bhonasi yekuti vakabhadhara vakakiriya sipredi zvavo, tichivapawo mwedzi kana umwe chete kuti vasabhadhara kukanzuro.